Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo mbudzi 25/2018 makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Saruzi dzaketwa hadzo murunyararo asi tinongove nedambudziko rimwe chete dambudziko guru ratakaona nderekuti izvo matraditional leaders madzishe nemasabhu vachine zvavari kuita zvinokanganisa sarudzo
ZANU PF inokunda musarudzo dzakaitwa kwamutoko North Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekuchengetedza kodzero dzemwanasikana nemadzimai. Nyaya yehutano hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bature ZANU PF ndiro rakunda musarudzo dzakaitwa kumutoko North nezuro. Varambisa inyabote veZANU PF vakaita mavoti zviuru gumi nechimwe chete nezana nemakumi mana nerimwe. Vaboniface mushure veMDC Alliance vakaita mavoti chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. VaEdson Mugoma veNCA vakaita mavoti makumi mapfumbamwe nemana. Sarudzo idzi dzakaitwa kutsiva amai Mabel Chinomona veZANU PF avo vakasarudzwa kuita mutungamiri wedare reSenate. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZesin vaAndrew Makoni avo vanoti havasi kufarawo nezvaiitwa nemadzishe munzvimbo iyi.
Zimbabwe Election Support Network takanga takabira kana kudeploya maobservers edu mukumutoko North constituency uko kwanga kuri kuitwa by-election. Uye zvino kuward 16 yeChegutu East Local Authority kwakanga kune imwewo sarudzo ikoko. Maonero edu ndokuti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka asi chakati neta ndechekuti izvo uwandu hwevanhu vakauya kunovhota wakanga watidzikirei zvikuru. Takada kupa semuenzaniso vese vakavhota vachivhotera makandidhetsi ari matatu vese takaverenga mavhoti acho ese ari pamwe chete haasviki pamavhoti akavhoterwa maichinomona vanga vakahwina muconstituency yekumutoko North. Saka tinoratidza kuti mumaby elections vanhu vanenge vasina hanya navo zvakanyanya. Saka tinoona kuti namba yevanhu vakazovhota yanga iri yakatidzikire zvikuru.
Asi muri kufarawo here nemaitirwo akaitwa sarudzo dzacho dzakaitwa murunyararo here pane zviri kuda kugadziriswa here?
Sarudzo dzakaitwa hadzo murunyararo asi tinongove nedambudziko rimwe chete dambudziko guru ratakaona nderekuti izvo matraditional leaders madzishe nemasabhu vachine zvavari kuita zvinokanganisa sarudzo. Munguva yatanga tiri tine malong term observers edu takaonawo kuti chikafu chaipwa vanhu mutoko constituency zvichitevedzera mapato zvinova zvinhu zvisina kunaka. Constituency yedu inotaura yega pachena kuti madzishe nemasabhuku havafanira kunge vane chekuita nezvematongerwo enyika kana kusapuratidza pachena kuti vari kusapota bato ripi, asi tiri kuona nyaya iyoyo ichiramba ichiitika. Zvino kana ichiitika nepaby election chaiyo ko kuzoti maharmonized elections vachazoya muna 2023. Saka tiri kuda kuti tirambe tichingokurudzira kuti madzishe vazive basa ravanoita vasave vanhu vanoshandiswa nemapato kuita zvematongerwo enyika.
Sachigaro we Zimbabwe Election Support Network va Andrew Makoni vari parunare muHarare.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepa Crown Plaza Hotel. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wemuvhuro musi wa 26 Mbudzi 2018, The Voice of America Studio 7 takabatana neMedia Center tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Rusununguko rwekuzvitonga kwematunhu devolution. Nezvinetswa zviri kusangana nevagari vedhorobha reGwanda nenzvimbo dzakatenderedza. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota nezvimwe. Tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuunza zvirongwa zvebudiriro kumatevereland south. Sangana ineni Praxedes Jeremiah nemusi wemuvhuro 26 Mbudzi 2018 pa Apex Lodge mudhorobha reGwanda, kubva na 10:30 mangwanani kusvika na 12:30 masikati. Hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padandemutandere paFacebook, pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndevele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari veGwanda.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekukurudzirwa kwekurwisa dambudziko rekushungurudzwa kwemwanasikana nemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Gore rino mazuva aya ari kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti kupedza kushungurudzwa kwevanhu mumabasa. Masangano akawanda anoshanda nemadzimai muZimbabwe anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwehuwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa. Masangano aya anosanganisa Remusasa Project uye Re International Institute for Young Women Development. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Gillian Chinzete vanoshanda nesangano Re Institute for Young Women Development kuti tinzwe zvavari kuita.
Tukuita hurukuro dzakati wandei madistricts akasiyana siyana. Sekutanga tukuita ya tukutiolumezi galo hapa tukusangane madzimai nukwana kuta 100. Chigara pasi tukurukura pamusoro pe miri edu se chimwe chechinhu chirikushandiswa kudzikisira kana kumbunyikidza kodzero dzemadzimai. Itukuona isusu mkushanda kwedu kuti miri ya madzimai irikushandiswa se zvombo o se chombo chinowa dzikisira. Zvakafanana kuti vapinde munyaya dzesarudzo vanodzikisirwa nekuda kwemiri yavo. Saka tuda kukurukura pamisoro pemadzimai uye tokurukura zvakare kuti miri yavo vanogona kuishandisa sei in the positive sense, kuti vange vachikurudzirwa vachinzwa kuropafadzwa nekuti madzimai vachishandisa miri yavo. Saka hurukuro yetaita nemadzimai anokwana kuti 100, tokurukura tobatsirana pamwe chete, tozova nemastakeholders variko vamwe vakasangana nemadzishe, vamwe vanoshanda mumapato ehurumende mumakanzuru, kutinge tiri pamwe chete tichiva tiri vanhu vanocherechedza nekuchengetedza miri yemadzimai kuti vazokwanisa kunge vari vanhu vanokwanisa kuzvimiririra uye kupinda munyaya dzesarudzo.
Zvii zvimwe zvakare zvamuri kutarisira kuti munge muchiita?
Chimwe chechipiri zvakare chatiri kuita icho kushamba district. Tichange tiri pamwe chete nemaministri akasiyana siyana tichikurudzira zvakare pamusoro pekuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Tinenge tine mastakeholders akasiyana siyana vanovai vari kushanda munyaya dzekudzikisa mhirizhonga, vanosanganisira Ministry of Women Affairs, Ministry of Youth nemamapato akasiyana siyana, kuti tinge tiri pamwe chete tichikurudzira madzimai tichishayana pamusoro peizvo zvatakawana kana mastatistics atakawana mugore rino kubva richitanga kusvika iko zvino zvitova nezvakare nokukurukura kuti saka iko zvino zvichienda mberi tava papi. Saka it is good exchange teyatiri kuti yo stop taking. Kana taita stock taking tozoona kuti ndezvipi zvatingaite kuti vandudze upenyu hwamadzimai. Uye zvakadaro zvakare imwe activity yedu yechitatu, tichange tiri kumazoe district alpha, tichida kuti tikurukure pamusoro pezvinhu zvakafanana nemvura, utsanana, hutano, kuwanikwa kwehutano nenyaya yekuwanikwa kwezvikoro munharaunda yatinogara. Ichinhu chakatikoshera semusanganisha nemadzimai nekuti takaona kuti tinogona kutaura pamusoro pemhirizhonga yemumba isia zvakarenga mishonga yatikusangana nekuda kwenharaunda dzatigere saka tichange tine hurukuro yakasiyana nemastakeholders akasiyana siyana vanoiva vanoshanda vachibatana zvimwe chete nemaRDCs kuti tinge tichikurudzira nokutingaite sei kuti tichirechedze kuwanikwa kwemvura kuwanikwa kwezvinhu izvi sei chimwe chinhu zvakare chinokonzera mhirizhonga nekuti dzimweni dzenguva madzimai vanobuda kuenda kunze kunotsvaga mvura vononoka kudzoka vosvika kumba ichisangana nemhirizhonga
tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe pari zvino mungati kubva zvamatanga kushanda zvachinja here tichitarisa uwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa munyika
iko zvino zvitakanyatarisa kuno kumacentral zvisinei nenyange nebasa guru ratiri kuita izvi zviri kuramba zvichingoita sezvinoti zviri kuwedzera nyaya dzemhirizhonga idzi kuramba dzichikwira uye madzitare edu vakuramba vachingowana futi nyaya idzi dzakati wandei
avanga vari muzvare Gillian Chinzete vanoona nezvezvirongwa zvesangano reInstitute for Young Women Development vari parunare kubindura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa vanhu kwazvimba kwavaita musangano wekuvatenda nekuvavhotera kwavakaita kumashonaland west kuti vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe avo vari kurwara vari kusingapore havachagone kufamba asi vari kutarisirwa kudzoka munyika musi wa 30 mbudzi asi vamwe vari pedyo navamugabe vanoti vamugabe vagara vaine dambudziko rekufamba sezvo ibvi ravo rekuruboshwe richivatadzisa kunyatsofamba zvakanaka kuti tizeye nezvemashoko ava Munangagwa aya taabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu pari zvino vari pasouth africa kujohannesburg vadhewa mavhinga maswera sei vamavhinga
Itaskara maskara sei vadzino ndiropa tsova chereri vose patro.
Aiwa tinotenda zvikuru. Vamavhinga munoonawo sei mashoko akataurwa navamunangagwa aya ekuti vamugaba vachakwanise kunge vachifamba.
Tinoona kuti idambudziko rinonangana nevazhinji vanenge vakwegura. Vamugabe munhu ane makore aenda mberi, vane makore makumi mapfumba mune mana. Kureva kuti vava mukweguru hazvinyanyi kushandisa zveurwere hwavo asi zvetinoonawo kuti dambudziko ratinaro munyika yezimbabwe nderekuti vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vamugabe navamunangagwa nevamwe vakuru vakuru ndivo vane mukana wekukwanisa kuwana zvipatara zvepamusoro kunze naiko zvino vamugabe vari kusingapore vanoti vakaita dambudziko vanhu vaita kuzvipatara zvekuti muzimbabwe zvipatara zvetu zvaparara ndo dambudziko ratinogona kuti tione pane zviri kuitika rezvi kuti dei vamugabe nana vamunangagwa pavakanga vachishanda vari kweshe vakagona kutungamidza nekusimbisa nyaya yekuti zveutano zvisimudzirwe muzimbabwe zvipatara zvetu zvisimudzirwe zvigonewo kushandira munhu wese kwete kuti vane mari voga ndo vanenge vaine mukana wekuenda kuzvipatara zvepamusoro
Tiri kunzwawo kuti pamusangano wavakaita nemadzishe anosvika iwo manomwe emunzvimbo iyoyi munharaunda makakurira nekuberekerwa vamugabe vamunangagwa vakati iwo sehurumende vari kuvachengeta vachiona kuti utano hwavo hwakamira zvakanaka sei vachitaura mashoko akadai
zvino hazvina kujeka kuti kune mhaka iri asi chatinoziva ndechekuti vamunangagwa pamutemo vanenge vachikanganisa vanenge vasingafaniri kutaura zveurwere hwemunhu zvisina mvumo zvekuti vanoti vane makumbo kana kuti havachagoni kufamba kana kuti kutii izvozvo zvingadai zvichitaurwa navamugabe vacho kana kuti hama dzavo dzepedo ndechekutanga chepiri ndechekuti ndopatiri kushoropodza maitiro ehurumende kuti vanenge vachisimbira kuti vaparadze mari yakawanda zvikuru sei vachinangaira zvipatara zvekunze vasingasimudziri zvipatara zvedu zvaizofadza sei kunzwa kuti vamugabe vadzimbikana asi vari kuparire nyatwa vari muwadhirakati vanoda kuvashanyira vanovashanyira hama dzavo dzinovashanyira kana kuti vari pachipatara chakati muzimbabwe muharare kwete zviri kuitika tsika iyi inofanira kuti ipere nekuti vakuru vakuru vane mari mari dzehurumende dzinoparadzirwa nyika dziri kure asi nyika yedu vanhu vasingakwanisi kuwana mapiriti kana ekupedza kutemwa kwemusoro chaiwo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadewa Mavinga vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa na Evans Zininga.
Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki vanosimudza mureza weZimbabwe. Chirongwa ichi munochipuwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka, ndabata chizvarwa cheZimbabwe chanetsa paMozambique apo vachirova mangoma musambo unonakidza chaizvo Taliban Force. Regai tinzwe zvizhinji kubva kwavari. Mukoma Taliban, kwakadi?
Yes, zviri sei sei.
Mushe mwana wamama, zviri kufamba here?
Ya, padogo dogo ndinotenda. Ko ikoko kwakamera sei?
Aiwa, kuno kuri right stereck, ndosaka takutsvaga itimbonzwa kuti muri kuzvigona sei. Tanzwa kuti manetsa nemusic, muri kuita sei mukoma?
Tiri kungorova musambo tichisimudzira mureza weZimbabwe tiri pana paMozambique.
Musambo munorova unonzi chiimi?
Infusion ye dance or reggae ne traditional music.
Makazvitanga rini zvemhanzi izvi?
Komangu panika time ndakatanga 2007.
Namanje muchirimo mugame hamusati mabuda?
Tirimo mundima tiri kungorova takadaro.
Saka dziri kupisa pisa ndedzipi mazuvano?
Panika netsa kanonzi nhamo zvokuti ndofunga asina anenge akatosaririra.
Asina irombe?
Asina irombe, karikutaura nezvekutambudzika kwataita kwenguva darika yese munongoziva tangokurira mukutambura.
Tema takangotarisana ukatiparadzira umi wedu wataisemba ndokuti siya tisina mari tingori vanhu. Seiko, seiko namo ndiwe wakakonzera kutema kwedu. Seiko, seiko iwe namo hatiri namo.
Saka message yenyu mune music ya munorova kuzvizvarwa zveZimbabwe ndekuti kudii?
Inini zvangu ndinokurudzira kushinga nekuti pane kutambura pese pane zvakanaka zvinoitika. Saka ndinokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe ngatishingei tinosvika chete nyangwe zvione.
Aiwa, vakateerera vari kukunzwai. Ndichavarovera musambo tisati taenda vagonzwa kuti muri kudambura muchiti kudii, tozonzwa kwavari kana vateerera kuti zvinenge zvavafadza zvakadii.
Aiwa, ndinotenda.
Saka mashows muri kumboitawo here ikoko kana kuti munongorova kumastudio chete?
Aiwa, mashows ndinoita. Recently ndanga ndine imwe show kwavanoti kubamba senda. Then Rukutari Sironge ndine imwe show musi wa 20 kuchimoyo. Tozo zvaisa 25 December tineza tiri kunoita kumaputo.
Ko kumusha munombonorova here?
Kumusha ndombonorova but kutaura chokwadi kumusha pane zvinoitika, pane maskira anoitika ekuti ukaonekwa kuti iwewe uri nyanzvi zviya zviya vanenge vachida kungoti vagara varimo muindastri vagare varimo, saka munoita kakuvharirwa panze.
Aha, saka manje munozvifambisa sei muindastri yenyu iyi muine kuvharirana vharirana kudai kunoitika?
Aiwa, isusu mastedi utinifunza nekuti inini ndikaenda kwa Mutare nekublawayo ndo kwa ndino wanzoita machoza ama Harare ndakamboza mahala noto kia dora obo watasika usai.
Movimbisa kutikudio kumurie Zimbabwe mune zvirikutevera.
Aiwa, mure Zimbabwe gadzirai pane album rikubuda soon. Harare chida kubuda mwezi wati rino asi wakuru wanondibatsira vakati aiwa turikubudisa gore rino ya muna February.
Ndo zvidikidiki zviripo zvatinotarisira izvi.
Ndoo zidigidigi ziripo mkomo.
Aiwa, nice mwana wamai. Ndoo kutenda ishukuru ni kunge matipa nguwa ya kutiti kurukure kudaisu.
No tenda, ato tenda emi muno tisimu zira misungu. Wadae musipo kufunga kuchara kunu tisinga mbozika nukutitukura rama.
Ndino tenda mwana wamai regati uonekele murie Zimbabwe. La tereri.
Aiwa, ndino tenda.
Ndino tenda ni kunge mange muinesu muchirongwa chedu cha Nasi Matanga tichikurukura na mkoma Taliban Force vanorova musambo vari pa Mozambique vachinetsa vari ikoko. Ndo shuvira zvakare kuti svondo rinouya pandino kuigirai zvechimwe chirongwa munge muinesu tichitsvaga zviri kuitika muupenyu nezviri kuitwa nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana siyana. Kwanhasi ndogumira pano, anokuoneka ine mufaro ndini Ivan Zenda.
Para, ukanga menamo, ita ya unoita, asi usafari zize.
Vane tarenda vakomana avo vari kukwenya vari paMozambique, tinotenda Ivanza nekutipa chirongwa ichochi. Iko zvino sezvo uri musi wesvondo kudai, regai timboenda kuna Tanonoka Wande achitipakurira chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
munondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, munondipa simba.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, nhasi ndina Pastor Fortunate Hove veConcerned Family vari kuRiverside kuCalifornia. Pastor Hove, tinokutambirai nomufaro.
Mungwa tinotenda.
Mungatitaura Pastor, mazuva ano zvinhu zvichinetsa kudai, munotaura chii kuvatendi venyu kuti varambe vakatarisana nechinangwa chavo chechitendero?
Isu tinowana tiri panzvimbo yakakomborerwa naMwari Baba. Panguva ino zvinhu zvichioma, tinovataurira kuti izvo zvatinosangana nazvo mazuva ano zvinhu zvakataurwa muBhaibheri. Asi Mwari vakagadzira nzira yekuti vachengetedze vanhu vari vavo. Saka tiripo nechokubatsirira parutendo. Onai kunoso kuno kwatinogara kuCalifornia, moto yakapisa vanhu, vanhu vanoshutwa. Tinodzidzisa vanhu muchibuda mumba namatai, mupire rwendo, mupire zuva kuna Mwari, mupire zuva renyu kuna Mweya Mutsvene. Mutsvage chiso chaMwari kune zvese zvamunoita muchitenga dzimba, mabasa chaiwo amunoita. Hazvisiri zvakare zvokuti ndichangonopinda pabasa ndikashanda. Onai vanhu vanokuduka, vanhu vanofa nguva yavo isina kukwana. Kana iwe ukanozvisa pakati penzira dzakadaro kana panzvimbo dzakadaro, upenyu hwako hunogona kukanganisika. Saka tsvaga Jehovha kubva pazvinhu zvese zvaunoita, nokuti tatarisana nenguva yatinorarama. Hakuna akavimbiswa mangwani, zvese zvava zvokutendo. Zuva rega rega ratinoona tinobambiri kuna mwari mukutawanirwa ngoni uye tawadzidza wedzerwa nyasha.
Munosangana nevanhu vari mumatambudziko akasiyana siyana. Munoti kune munhu anenge achiti haana pokugara, basa asi kuriwana, zvinhu zvose hazvisi kumufambira zvakanaka. Munhu akadaro munomutaurira mashoko akadii?
Kazhinji kacho kana auya kwatiri, isu ndo ushumiri watakatiwaona Mwari. Zvinhu izvi ndo zvinobvisa hunhu pamunhu zvekuti agovhiringika pfungwa. Nokuti anozvitarisa ona kuti handichisiri chinhu panyika. Vamwe vati ndevekutongonamatira kuti izvo kana auya anotiudza ndinoda kudzoka kuna Mwari, asi upenyu hwangu hwadzikisa. Zvaiomera kuti ndibve pandiri ndakaremerwa. Saka vakadaro ndeuka kutonamata navo kusvika vakunzi vadzorerwa kukunzwisisa kwehunhu hwavo kuti aiwa uchiri munhu anokosha. Zvaunosangana nazvo ndizvo zvinoratidza kuti uri munhu akaita sei. Ijambo rawasangana naro, asi jambo rinopfuura. Tinogara navo topavo mazano tichidzidzisa.
Chimwe chatakakura tichionawo ndechekuti chitendero chemuna Jesu chinoita sekupikudzana nechitendero chevanhu kana kuti traditional religion. Munoona kuti pane kupikudzana here kana kuti zvitendero izvi zvinogona kushanda zvose pamwe chete?
Zvino tinoneta kuti vanhu unofunga kuti izvo tishe kunamata kwedu kwese kwatakaita takatakarasika. Hatidi kuti tinyanyo kutedzana naro. Saka zvakanaka kuti kana tichitarisa upenyu hwechivanhu nechikristu, shoko raMwari rinongotikurudzira senyika ngatiregererei vanhu vakatitadzira, semhuri ngatiregereranei vanhu vakatadzirana, samarudzi ngatiregereranei savanhu vanofanira kugarisana.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Fortunate Kove veConcerned Family vari kuRiverside kuCalifornia. Ndinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC. Tinoimba muchava nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuchikwata Christ Like Choir chinotipa kambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande atipakurira chirongwa ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. ZANU-PF inokunda musarudzo dzakaitwa kwaMutoko North. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 ekuchengetedza kodzero dzemwanasikana. Nyaya yeutano wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye tinovimba kuti vateereri munenge muinesu zvakare mangwanani mangwana apo Tanonoka Wande anenge achikukwenyerai chimwe chirongwa cheshona. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha kana kutaura nesuwo pastudio 7, makasununguka kuenda kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Aiwa vateereri, hanzi kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
So we see.